Zimbabwe Gender Commission sesangano rinomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nevanhurume nekusimbiswa kwevanhukadzi. Tinotarisira kuti kana takatarisa Commission on the Status of Women inove iyo ine dingindira rekutarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti vanhukadzi nevanasikana vawanewo mikana yekushandisa yatinoti pachirungu technology, and vakwanisewo kuwana education, zvichibudira kuti kana vachinge vawana izvozvo vanokwanisa kuonekwawo vachiparticipata kana kuti vachivewo muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusumudzira nyika kune tsika nemagariro, kune zveupfumi hwenyika, kunyangwe takatarisa kana zvematongerwo enyika. Saka isusu takatarisa uyu musangano uri kuitwa, tinoona kuti unopa mukana kune vanhu vakasiyana siyana Zimbabwe iripo kuti tiwane dzimwe pfungwa dzekuti ndezvipi zvatingaite kuti tisumudzire kuparticipata kana kuti mukana kuvanhukadzi kuti vange vachipindawo muzvirongwa zvenyika.
Zvii zvamawanikwa muchikurukura pamusoro pezvazvo muzuva ranhasi?
Tinotarisawo zvatatarisa nhasi tichinzwa nyika dzakasiyana siyana nemasangano akasiyana siyana anga achitaura kuti ndezvipi zvingaitwe kuti tiwanikwe tichiyananisa mukana nekusimudzira vanhukadzi kuburikidza mukushandisa iyo yavanoti technology.
Zvii zvanga zviri kutaurwa takatarisa nyaya yekushandiswa kwezvivhitivhiti?
Zvabudawo futi kuti technology inoshanda paviri sebanga. Saka technology ikasashandiswawo zvakanaka kana takatarisa nyaya dzemasaisai, zvinoreva tichawanikwa technology iyo ichishandiswa kuita kugender based violence kuvanhukadzi nevanasikana. Saka chimwe chichabuda ndechekuti ndedzipi nzira dzatingashandise senyika semamember states eUN kuti tinge tichiita kuti technology ishandiswe zvinosumudzira mukana kuvanhukadzi nevanasikana.